A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 19th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mshlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about calls by some organizations for the government to investigate sexual abuse allegations leveled against Walter Makaya of PhD Ministries.
And to join our discussion right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about sexual abuse allegations leveled against Prophet Walter Makaya.
Several women have actually claimed that they were sexually abused by Prophet Makaya, though some of them have backtracked, saying they were forced to make those claims.
This has attracted the attention of women's groups, including the Women's Coalition of Zimbabwe, which wants the government to set up a commission of inquiry into these allegations. Makaya says he is innocent.
Let's take a look at one of the meetings that was actually held by the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today and what they had to say about these claims and their call for a committee to be set up to investigate Prophet Walter Makaya.
With a mandate to end all forms of gender-based violence, to commission an inquiry on the sexual abuse allegations made against Walter Makaya of PhD Ministries. The allegations of sexual violence in circulation on social media and mainstream media in the past weeks have caused public alarm, resulting in a wave of anxiety, insecurities by women in church spaces, and speculations around contact of church leaders. Equally disturbing is the series of videos and images in circulation where the women who had initially reported violations are withdrawing their reports through the same platforms. This raises questions around credibility of allegations, public confusion, and backlash. Given the fact that Zimbabwean society is largely religious, it is of public interest that the allegations leveled against Ms. Makaya be taken with the urgency and seriousness it deserves. As the Makaya allegations have caused public interest and alarm among the women of Zimbabwe, the society at large, Women's Coalition of Zimbabwe therefore called the following: that the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, and other relevant stakeholders to commission an inquiry into Ms.
We have there the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today holding a meeting to actually call for a committee to be set up to investigate these allegations. Let's take a look again at another video detailing what happened at that meeting.
I don't think we have taken long. Some of us, we have received complaints in the past. And most of the cases have taken a similar route. So we've had women coming to Mr. Sir, for example, and reporting. And the moment you want to then follow through the justice system, they become very hostile. And so it was a deliberate effort when we're trying to reach out to women, to support them outside the public eye. And we had hoped that that would then at least get some cases that would go through. But it's regrettable that a lot of them ended up deciding to withdraw or to then turn out and say, in some cases, we then get feedback from relatives that they've been paid, they've been given money, or they've been sent out of the country. And so I think what the media needs to appreciate is that in cases like this, sometimes you want to take a multi-pronged approach. In some cases, you actually want to protect the identity of the victims. You also don't want to create a lot of storm so that they get confidence. But so far, it has proved fruitless.
That day was the Women's Coalition of Zimbabwe, which earlier on today actually met and were discussing the setting up of a committee to discuss the allegations leveled against Prophet Walter Magaya. They're actually calling on the government to set up that commission so that there can be an investigation forthwith.
Ye kunjalo ke zurukandaba siyabona ukuthi lamhla ke inhlanganiso zabo mama kumbe ngithi zabesifazana inhlanganiso le ibizwa ngokuthi ay Women's Coalition of Zimbabwe ibi khuluma sibili ngokwenzakala kumnumzane kumprofeti kumbe umprofita uWalter Magaya ukuthiwa ke ulakho ukuthi angabe wadlwengula abanye omama. So ke bayacela ukuthi amapholisa akukhangele khonokho, njalo abanye bathi ngcono kufakwe lokuthiwa i-commission of inquiry kudingisiswe sibili ukuthi kambe kwahamba njani. Kuzobuya ke sisakhumbula ke upastor uRobert Martin Kumbula okwamanje ke sikhuluma ke usentilongweni wagwetshwa ukuthi ahlale entilongweni okweminyaka engamajumi amahlanu 50 years. Setholakale ukuthi ubedlwengula abesifazana kutshetshi yakhe leyo. So ke singazi ukuthi kumagaya kungahamba njani, kodwa abantu bacela ukuthi bakithi akuyokukhangelwe ukuthi kuhamba njani ngomnumzana lapha. So ke sicela ukuthi lingene kuhlelo sixoxeni lapha sibonisane ukuthi kambe kungathiwani. Kunjalo mbavilasi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhatsi tiri kutarisa isu zvabuda pamusangano waitwa iwo nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Nhasi riri kuti iro hurumende ngaigadze komiti yekuti iongorore nyaya yekubhinywa kwemadzimai vanopinda mukereke yaprofet Walter Magaya yePhD Ministries. Vanoti ivo pane madzimai mazhinji anga ari kuuya achitaura iwo nyaya idzi dzekubhinywa, asi pakazoonekwa madzimai aya vamwe vazhinji vacho vachidzoka zvakare vachiti vakange vachimanikidzwa kuti vataure nyaya idzi. Saka sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rasangana nhasi muHarare uri mubatanidzwa wemadzimai vanorwira kodzero dzevana, vachikurudzira ivo kuti pave neurongwa kana kuti komiti ichange iri kutarisa iyo kuti chii chaizvo chiri kuitika mukereke iyi. Tokumbira kuti mupindo muchirongwa, uyezve kana muchida kuti mutaure pfungwa dzenyu, onekai muchinyora nhamba dzenyu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei. Tinoona munguva yapfuura pane vamwe Robert Martin Gumbura, founder wekereke yeRobert Martin Gumbura Independent End Time Message Church of Zimbabwe mugore ra2014. VaGumbura vakawanikwa ivo vachisungwa uyezve pari zvino vari mujeri umo vachagara kwemakore 50, vachinzi ivo vakambunyikidza kodzero dzevanhu vemukereke yavo. Uyezve pari zvino vari kuchikurubhi maximum prison. Saka ndo zvimwe zviri kutarisa veruzhinji kuti pane zvichaitwa here pamusoro penyaya iyi iri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Magaya. Vazhinji vamwe vanoti madzimai aya vari kuwanikwa vachiti kana vachinge vamhangara nyaya dzavo vowanikwa ivo vachizopiwa mari kana zvimwewo zvinhu zviri kufungidzirwa ndo zviri kuitika. Asi pindai muchirongwa mutipowo pfungwa dzenyu Gidi.
Ye loko sikhuluma sibili ngokucatshangelwa ke ngabantu ukuthi kungabe kukhona akuthi ukuthi sokwenzakele khona ukuthi wayekwenza umuntu uyahamba egwetshwa nxa ukuthi kulecala linjalo, ahlala ke entilongweni nxa ukuthi ufumaniswe ukuthi wenza konoko. Siyabona ke ukuthi kulobaba uAdmire Mango besimcela ukuthi sikhulume laye, isikhulumeli sika Prophet Magaya. Nxa usilalele baba uAdmire Mango, sicela uvule ifoni yakho le, siyazama ukuthi sikufonele khona manje kodwa kulabanye laba esibacelayo ukuthi bangene kuhlelo. So ke asithayini sinjalo sibona ukuthi singenzani. Kambe kulabantu yini kuFacebook esiyabakhuluma yini okwamanje mavelas uthi sibone ke uRuben Ndlovu uthi omama bazicelela ngoba bavuma zonke izinto so ngokutsho kwakhe lapha ke uRuben. Kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi ngibukele bafowethu lami ngikhonapha utabisa mbuyazwe lo Solar Wesley bathi lathi sikhona. Then uWesley uyakhuluma ukuthi omama balohlupho lokuzinikela kubaphathi bezinkonzo ukuthi ke bazihambise khona ngale sondela duzani kakhulu lalabo ababamba inkonzo. So khonoko ke yikho ukuthi kumbe sizwe ukuthi nxa abantu bangazisondeza, so kusitsho ukuthi ke abafundisi babadlwengule kumbe hatshi singazitula bani khonapho.
Totenda vese varipa live feed yedu parizvino pa VOA Facebook page yedu yeshona. Tirikuona Kennedy Kuwara arikuti manero akanaka kwamuri. Mike Soranzi ndirikukuona hangu ndirikuno ndatenda. Try more shires chaya mano. Hanzi good evening. Good evening kwauriwo. Patricia Sibanda Burawa arikuti good evening. I'm watching you from Johannesburg. Step Mugava Mutandavari arikuti good evening. Onyasi Nzuwa arinwa iwe top fan wedu we Pavio Eshon Arkutinda Pinda Womuri Say Mose. Tatenda Nyasha Arkvati. Good evening. Amos Gutsi Maganga. And the devil is a liar, not prophet Magaya. Dr. Kurukito Amos. Amos kana uchidoku pinda mchirongwa nyora namba dzako tigowane kwa utishiku fonera. Victor Rihonde alikuti call me ndo vavaisa namba dzavo. Wenga itembe nuka anzi maskwera sei tete ini da skwera angu shakanaka. Mike Sora alipanava nyora namba dzake na wenga ya alikuti ndi fonere ndo vavaisa namba dzake. Bruce Chipaza aisa namba dzake po pano panache chingwaru alipano aisa ofte namba dzake. Generali jena nani munemu anzi thank you for the topic. Here is my number to call. Ndo vaisa number zake. Agona nukuta vaisa shakare ni code number zake. Knowledge chai chai. And good evening. Aiwa good evening kwa uriwo knowledge. Amose Muganga. And please call me. I'm here in Botswana. Mpo Shava. And good evening sisi Mavi. Aiwa isusu tiri wadi makadi kwa mri koko gibi.
I'm told you for the caller.
Good. Mm-hmm. Hello. Hello. Hey, tukusaura na mai Musano. Tinofara. Tafataita rombora kanaka tina amai netu Musano. Vesangano Remsasa Project. Ndo sangano rangariri kumusangano uyu. We Women's Coalition of Zimbabwe. Amai Musano, mungati itana nguruwe repanyaya ii kuti. Jafa ambasei kuti tizo na mbatani zgoi we madzimai uchuya. Uchiti iyo pawani kwe pachigazi kwa komiti. Yekuti iyo ngorore shurukuitika mkereke ye PhD Ministry ya Walter Magaya.
Ndinofunga ruzhinji rwanga ruchitevedzera zvanga zvichiitika kumazuva mashomanini apfuura apo pakabuda madzimai achibuda sanhasi otaura kuti vakabatwa chibharo kana kuti vakabudikidzwa zvisina kufanira asi pasine nguva madzimai wayo obuda zvakare akutaura kuti zvinogona kunge yanga iri mweya yetsvina kana kuti ndanga ndichinyeperwa isu tikazosvika pakuti hazvingarambi katichingoti madzimai anobuda sanhasi mangwana odzokazve achiti kana kuti ndanga ndichinyeperwa vachiwisdrawa macases avo. It's not the first time this has happened. Tinofunga takambozoona gore rakapera kune vamwe futi vakaenda kukoti akapedzisira zvakare akuchema kuti anga akuda kuwisdrawa nyaya. Saka isusu tiri kuti chii chiri kumboitika ndotatanga kuti tibatikane kuti pane zviri kuitika. Hakuna muprofita mumwe chete muno muZimbabwe uye hakunazve munhu ane mari zvokuti madzimai ose angangonanga iye mumwe chete. Saka isu tiri kuti zvisinei hazvo kuti madzimai aya anogona kunge akati akuda kuwisdrawa nyaya dzavo asi taakukumbira hurumende yedu kuti ngaiongorore kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Nokuti isu seMusasa tinoona takamboonawo mamwe madzimai ende vaingozoenda zvimwe chete izvozvo zvokuti vamboti tiri kuda kunoripota mangwana unozonzi vakuti aiwa ndatova kuDubai handichada kuripota kana kuti ndatova kusouth Africa vamwe ndo vaiti takachizidzirwa takataurazve nemamwe vabereki nevamwe vasikana vatakaona vamwe vaiti tiri kutyisidzirwa nemabhaunzi. Saka isu tiri kuti pari zvino hatizivi kuti chokwadi chaicho chaicho ndechipi asi tiri kuti nokuti nyaya vasikana madzimai ari kuramba achibuda achitaura zvinhu zvinhu zvakada kungoti fanani tiri kuti hurumende yedu ngaiite tsvakurudzo ikwanise kuti tikwanise kuwana answers kune zvose zviri kufundiswa nevanhu. Ndozvaita kuti nhasi tisveke pakuita press conference iyoyo nokuti tiri kuchemerera kuti tikwanise kupindurwa pane izvo zvose zviri kufundiswa nevanhu.
There's also, you know, some people that have been saying, why has it taken so long for these women to come forward? You have been dealing with abused women before. Can you explain how the timing, why have women taken so long to come up and say, this is what has happened and would like it looked into?
I think people need to appreciate that even though we work under the umbrella of the Women's Coalition, we all are doing different things that complement each other. And so for organizations like MISASA, for example, we deal directly with victims. And so you cannot say the moment a victim comes in, you then want everyone to know that there's been a victim who comes in. We have processes that we do to ensure that a victim safety and protection before we can even do anything. So I want to say that it would be a very unfair conclusion to say that nothing has been happening. A lot has been happening. We've engaged with the strategic leaders. Mm-hmm. What has not happened was to convene a press conference the way we did today. But I can assure you that a lot has been happening behind closed doors. So, for obvious reasons, that we also wanted to give confidence to the victims to come up, but also to ensure that we do processes in the most effective way. But given Shazoitika last week, Shoguti Tuneta in a space of 1 week,
Yes,
local Arapake, Ekumani, what is to Slovan? Who does Slova Sam? Yapila Kulumkumalwani? Yem, Toby, what is your dollar?
I want to lend our Ramaka, I come down over. Lendo kutokuyaca ukuthi manje iqiniso ngoba akusinto yokukala le abantu abamakhuzayo khona lo mbili lengane le ke amakhuza leliba ebi nabazali bayo ebengathi bamsebenza yathi naye umdzengulile kwangathi kuyaphela emoyeni manje sokuvela futhi laba abazizi bayasho nabantu ubadzengulile so ukuthi into eyenzakalayo nje sokumele kube nesinqumo esithathwa adelesiye na umagaya or ibandla lakhe ngoba kukhanya ngathi lento uyivulele ukuthi abe sekumeza abesifazana nengane nje so ngibona kuyinto engaqondile le so kumele lawo umthetho udlale indima yayo lapho uzama ukumnikeza izimfanelo magwego ngoba khanya yena ngumuntu opowerful abakwazi ukuthi bamsondelele nje kuyena ubufakazi obuqinileyo so but manje sekuyacaca abantu sebebaningi lokho bemakhuza ngathi ubufakazi buyayabo ukuthi yaphambili uyaqina nje
kumela
naye athathele izigwego babona ukuthi bayamkhondisa kanjani ngomthetho.
Wabona uzani kwaso kutheni umuntu ongani ke ubambi iBhayibheli lapha nguye okhulekela abantu ngiyenza konke lokho ecine senza into engabe ifana le
hayi khona ukuthi yalo ungayisikho ukuthi ubambe iBhayibheli iBhayibheli indlela yokucaca ngayo yena inhloso yakhe ukuthi ilento yokuhlukumeza abantu besifazane iBhayibheli nale bandla lakhe indlela yokucaca nje ukuthi yena sekungathi ngikhulekela abantu but yena inkosi yakhe kuyacaca ukuthi hayi uvamise nje ukudlengula kusho nje akusibona labo nje abaphabazelayo nje khona abasabayo ukuvele yathothi baningi abantu bafika mebhabo 10 or 20 asebadlengulile ngoba lapha kuyacaca ukuthi yena icathe ngenkonzo nebandla lakhe lekuthethi ukuthi ngathi yena uyakhulekela mara hayi inkosi yakhe kuyacaca manje ukuthi sekudlengulele.
Yes, abakhuleke Mthobi ungathi nokusasa baba.
Yebo.
Yes, so ke siyambonga kakhulu ke ubaba Mthobi. He says there's no smoke without fire.
Yes, and it would be interesting if there are some people that are pro Prophet Walter Magai. Would also like to hear from you. Because I had the program earlier on, Gibbs, and I had some people coming on the program asking very, pertinent questions also. Mai Musanu, pane vamwe vanogononge vari kuona. Oh, there is a caller. Please hold on, Mai Musanu, Timbo, tora caller. Hello, caller.
Eyo, mahali kwasitamave.
Siri, wadi, tukta oranani uyeje, murukupi.
Mtana mkuma Innocent Chingaya, ndirimu Harare.
Ehe, makadi yiku mkuma Innocent, taurayiti nswi.
Ewa tinofara. Mnona nye wa Magaya, Prophet Magaya. Wa Magaya munu wa Mwari. Chino itika kuti unge wawa mporofita. Ungo chifana nizwa na Yesu Kristu. Kuti zipomeru wazi nge vijibuda pa munu wa Mwari. Zaifana nizwa nizwe nguwe ya Yesu. Muna haipomeru wa. Pazitazo. Saka ndinoona kuwanu kazi senyika inenge chitambudzika kune maprofito wamwewo wanewaji profita mno mnyika wanagona kudaka kurwadziwa nekubudira kwemumwe muprofita mumwe munhu. Saka wanokwanisa kushaga nyaya yekuti uyu muprofita uyu akuita mari kupfuura isu. Saka wanokwanisa kumushagira mhosva yekuti akapara mhosva isiriyo. But iyo Mwari wanenge wachiziva chokwadi kuti munhu yaana mhaka yaakapara.
Aiwa mashoko nepfungwa dzenyuwo idzo mukoma Innocent. Saka imimi maonero enyu muri kuti panenge papindira zvemajelasi here, nekuti tiri kuona asi madzimai acho vari kubuda vakati wandei. Zvii zvamuri kutaura enyu mukupedzisira?
Aiwa ichocho ichokwadi kuti pakupomerwa kwechimwe chinhu hazvireo tinongopomerwa nechinhu chimwe chete. Aiwa kunobuda zvinhu zvakawandisa sere kuti zviite uremu wochine chakagadzirwa chinechitsvaga mari kuti tikati zvakati totsvaga zvinhu zvakati zvizobude zvine risauti yakati. But aiwa tinongoti iwo Mwari vanenge vachiziva chokwadi.
Munotaura chirungu here? Timbobvunze nechirungu tinzwa.
Aiwa handigoni zvangu.
Alright, thank you kama Innocent. Muve nezuva rakanaka.
Have a nice night.
Okay, bye-bye. Okay, Gibbs, we have Innocent there. He's saying that he feels that maybe some of these allegations are just coming from Prophet Magaya's adversaries, those that are his competitors, because they feel Magaya is doing better, he's prospering. That's his feeling about this case.
Do you have any reaction to that, Ms. Musano?
If someone could see Russia took out in business, I could see a night to go there. I think she was to Chakamaza, I think they took it. Hamagaya was still on profit of Changam Zimbabwe. I was still Zakari, even profit, Akaita Marika, and I'm currently Rakularika Mavesi. Chinotishamisa ndechekuti ivo vega ndivo vega vaita tsvina iri kuteerwa nenhunzi nemhaka yese, ende ndozvaita kuti tikitoda kuti press conference itika hatina kutanga kuona maprofita akaita samagaya muno munyika. Variko vakawanda savo, seiko vachitopomerwa nyaya chete dzekubata madzimai? Kana kwava kuri kwokuti ari kunzi ari kuitirwa godo, koseiko zviri kungonangana nevakadzi? Ndidzo dzega here mhosva dzaigona kunge achingopomerwa neavo vanenge vaine jelasi naye? Saka isu tiri kuti hazvinogona kuderwa kuti pamwe zvetiwo ari kuitirwa godo, asi tinoda kuti zviongororwe tigoziva zvechokwadi kuti aiwa uri kuitirwa godo. Asi kana wakamboona vamwe madzimai akabuda, zvinotinetsei kuti unzwisise kuti chaizvo chaizvo chii chiri kuitika, uye kuti munhu akadai anoratidza kuti haana pane vamwe vokuti unogona kuona kuti uyu angangova nemaevil intentions. We have had a mixture of women coming from very different backgrounds. So if indeed it's a case of jealousy, we want that to be probed and I want to underscore the fact that this is a serious cause for concern, and it needs to be investigated, and we are going to be following with keen interest. And the said chitaura kuti aiwa ari kuitirwa godo. Saka tinoda kuti zvionekwe kuti ndiye wazonyanya kuita mari here. Tinoziva umwe ane mari kudarika vamagaya, seiko ivo varivo vari kuteerwa nenyaya dzakadai?
Tiri ipapo tomboti pane mamwe madzimai vari kuona chirongwa chenyu ichi, vari kuona zvakare kuti mi muri veMusasa Project, vanofanira kuita sei kuti nyaya dzavo dzinzwike? Kana vari kudawo kuuya kuzotaura kuti inini ndo zvakaitika kwandiri, uyezve vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kuti vari kutya nekuti panenge patori ne some kind of setup iripo yekuti ukaenda kunomhanara zvinozodai zvinozodai. Asi kana munhu achida kuuya kwenyu kumusasa ikoko, anofamba sei?
Isusu tiri kundo zvinhu zvataitira press conference kuti madzimai vanasikana vaone vakasununguka kuuya kana kumusasa Project. Ndishapa nhamba yangu. Isu seMusasa tine dzimba dzavanochengetedzwa vakasununguka. Tinoziva vazhinji vaiti tinotya, tinozoterwa nemabhaunza, tiri kutrekewa uye system, because kana ndichitaura system, vanhu vari kutaura kuti system yose has been corrupted. zvekuti chero ukabuda ukaenda pamapurisa usati wambopedza kuita ripoti yako vamagaya vanenge votoziva ndozviri kutaurwa nevanhu isati zvokuti ichokwadi here kana kuti manyepo saka isusu tiri kuti semusasa sinungukai kuya kwatiri tichaita kuti mukwanise kunoripota nyaya dzenyu kana muchida kuripota nyaya dzenyu uye kana muchitya kuti muchateerwa isu ndo basa redu rokuona kuti you are in a place of safety. This is why we are there and we are calling on women. If there are women out there that have been violated, we will provide safety and security, but we also ensure that we hand-hold them throughout the process. But
Aiwa mashoko makuku. Maybe before we let you, well, we're still going to keep you on the line, but I understand we have a caller. But I would like to come back to you after the caller to talk about the safe houses, especially.
Yes, Tateke, Utabengwa, Osekwane, Baba Tabengwa Kunjan.
Ngiyaphila kanjani lanti?
Siyaphila kakhulu ke umnumzana Dabengwa. Ungathini kodwa lo?
Ah, udaba lolu lunzima kakhulu lolu okwinto lokho kwenziwa ngumagaya nxa kuyikuthi liqiniso kodwa abantu labo uhlupho lwabo kwenza ukuthi thina singakholwa ukuthi into leyo liqiniso yokuthi bona bathatha isikhathi eside bengaphumelanga egcekeni ukuthi kwenzakala njani so kathesi asisakwazi umpe njengoba umumo welizwe sunzima sebefuna imali
So wena ngokubona kwakho ubona zani ngabahle baphuma egcekeni bathi siyenzwe lo
ngabe bahle baphuma egcekeni ngesikhathi kusenzakala ukwenzela ukuthi kuhle kutrace khonapho kusanda ukwenzakala manje kathesi nxa sebekhona sebephuma kathesi okwento kwangikhona yazokuletha ukuthandabuzo okuthile
So wena uya phambili ubonani kumele kwenziwe
kumele ukuthi ababe bevele behlangane nohlupho olunjalo bahle baye emthethweni ka-1 masinyane kungakabi nesikhathi eside njalo laba abantu nxa kuyikuthi yikho abakwenza bona laba abanjeabomagaya banemali nxa kuyithi into abayenzayo kuyawumele ukuthi bahle bavalwe ama-church abo lawo ngoba kuyasitsho ukuthi abachumayeli lizwi likankulunkulu kodwa bafuna nje ukuthi bakholiswe kwalapha emhlabeni
hayi siyaba kakhulu ke baba Dabengwa ungathina kusasa
kulungile tube mbonge kakhulu
yeah so Mr. Dabengwa is saying that you know what is troubling is that some of the victims took so much time to report he says it's better maybe for somebody to report instantly when they are facing such problems so he says maybe it's because of the economic situation or something else but he believes that maybe the way forward is to investigate this issue thoroughly and then if Magaya is found guilty by the courts or whatever, they must shut down his church.
Ai, wapaka omari gate ende kuna kola. Hello, kola.
Sisima vi maga simba.
Ai, wanda ka simba. Tukutora nani uye zwe murukupi?
Mutora na wama kori South Africa.
Taurite inzwi.
Ile angu mtura ungo ti kajinji hapana utsi unopungaira pasina moto. Apa pane nyaya apa kuti akadzike kutanga for sure kune akambobuda kuma WhatsApp achitaura taura aka zvikapedzira anenge anga kutombofonerwa naana TB Joshua anenge akazobhadharwa mari ndobva zvanyarara ndobva zvauya futi ipapa kureva kuti apa pane nyaya panoda kutoongororwa zveshuwa ende vanhu iva vanotozviita ende chokwadi vanotozviita because kune ambotaura achiti munhu wamwari wati ichokwadi munhu wamwari asi munhu anotosanganawo nemuedzo Jesu anga ari mwana wamwari Magaya mwana wemunhu haasi mwana wamwari Magaya mwana wemunhu saka miedzo yaakasangana nayo iyi itori mudiki pere yakasangana najesu nao inonetsa ndeyekuti vanhu vanenge vachinamata ikokoko vanoita kunge vakaitwa brainwash kana kuti chichi vanenge vakutonamatawo futi Magaya iyeye pane kuti vanamate mwari vakutoona Magaya wacho sini mwari saka zvinoda kuti tinyatsoongorora tirege kungoshandiswa nesu vanogorawo kuti ngodaro vakutoshandiswawo tinongoshandiswa nesuwo munhu achiita mabasa ake erima asi vanhu vavari bhizi kuimba vachiti vari kunamata mwari asi ari kuvatungavirira akomana sori iri mhombwe saka hazvina kunaka zvakaipa izvozvo unogoti unogoti nyepera mwari wacho waukunamata apa kuchinyepera vanhu azvakaipa kokomana ende utsinyo wakaipa warukuita.
Tumbona kuti imomo muSouth Africa takaona nyaya ye vanenzi amatosi kana kuti kudii kudii yakazofamba sei.
Inonzi yavanhu?
Yevamwe pasta vakange vachimiswa mudare vachinzwa.
Pasta wavo, pasta vamwe avavo. Inenge ichiri ngori ko kumakotsi but inenge aisati yanyatsopera. Ichiriko kunda kumakotsi. Because dzakabuda nehadzi dzacho dzichitaurwa zvakawanda wanda. Akaunti ndonawo dzinoitika dzekuti vanenge vanozoterwa. Because muno umu makaipaka because vanourawa. Unova futi dzakawandisa munhu anogona kungo. Saka pamwe vakatiretenwa kuti vangozonyararowo vanenge vachimhangara vaya vaya. Hauzozivi unongozoona kangoti zii kwacho kutadza kuziva kuti zvazofamba sei.
Aiwa tinokutenda iyi hatiradzi muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka
kwamuri. Ora iti ndinotenda chaizvo murambe muchitifonera.
Aiwa tinofona chirongwa ndechenyu ichi. You have a caller?
Yeah, what is that again? Ukola usecwani. Kunjani ke kona pecwani?
Sakubona baba gives duve kunjani lapho?
Siyaphila mfundisi moyo kunjani?
Hawa ngikhona long time man angilanga
sokusikhathe sokuthi. Soke ngamafutshani ungathini kodwa balolo? Akula vantu zvino vane.
Ya, kuti ubingile valaleli vonge kuti zvino vabukeli. Ya, inde khona ya baba njenge kuti njenge vafundisi inde fana lezi sihlala sizibona. Inde leyakava uwota magaya the way sivona ngakona the way sizonga inde kutoma sazi kuti abantu vaningi indo mayenzeka kaniningi vaya blema vafundisi vati vafundisi iyo vaninginga mara inde fana lezi wivona ngakona sazi kuti nyamhlanje smart pillar masandaza kune competition yekutandaza the way standards ngakona even nini kuti abanya vandu vaya kona ukutenga vandu even kufana indaba leya kava vavo magaya angicho kuti iqiniso oro cha amala mara ndingo vona ngakona into fana lezo uthi kune something indo yenzeka ngaphakathi inabanye abantu vathi bathengile amatombozala kuti akone kuyenza njalo ngekuthi bafuna ukuphosa igama lakhe emadakeni. Into fana lezo hlala sizibona mhlawumbe emalanga ngathi abafundisi kuti sometimes abantu omunye akufuna futhi lapha ukhona ngelinye amalanga uwe phasi. So izinto fana lezo hlala sizibona and futhi enye into ezithu kuyayenzeka futhi nako konke sometimes abafundisi abantu besimame abaza kukithi kuna abafundisi abantu besimame baza banezinkinga zabo zonke bathiathi nabafundisi zingezinkinga sona sona so mara ekugcineni sazi ukuthi abanye abafundisi abacinanga kangako uthiwathi mhlawumbe ekugcineni ugcina afuna so umuntu ofana leyo so into efana leyo ifana ukuthi ma umuntu maye esibhedlela ayobona udoktor maybe umuntu wesifazana uyofika udoktor amu-checka yonke the way ayenza nakhona maybe udoktor wendoda u-checka umuntu wesifazana mhlawumbe ngesikhathi mntu asithi maybe umit ufika amu-checka into fanalezo akutho ukuthi ma umuntu ma umu-checka ugcine so umthande so izinto fana lezo ziyayenzeka kuna abanye abafundisi kuti sometimes bagcina bainto fana lezo mara kuna leya kavava magaya angifuni ukuthi ngithi iqini sihlala sizibona kuti abantu bayathengwa amatombozana ayathengwa wathi sifazana ayathengwa even the way ubona ngakhona uthiwathi even abo mama labo mhlangano loyo uthiwathi sometimes varit vele ukuthi bakhone ukuthi into leyi bayi-investigate bayibona ukuthi ingena mara the way ingakhona akusho kutoma inde yakavava magaya saliyayenzeka phambili yanyamalala so sazi ukuthi abanifundisi thina esikhathi esiningi ma into iyenzeka abantu bayathenga abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ayenze ifana lezo mara ngenye indlela kuyenzeka futhi uthole ukuthi abanye abafundisi vele abacinanga ma babona abafazi babahle bayabafuna so into ifana lezo azisizinto ziright izinto zifelisa igama labafundisi izinto ezifelisa igama lethu sinamathandazi ivi kunabafundisi baningi abanye balalele nje kufa ukuthi abantu siziphathi sibe nomoya wokuziphatha ukuthi
mabavivaza kithi. Siyabonga kakhulu ke mfundisi moyo ungadini lokusasa baba.
Tinotenda ngibengikhuluma ukukhuluma ngesona 2 minutes.
Taure yenyu tinzo.
Tinotenda makadiko ndiloda kutanga ngifite kumuya seZimbabwe tinoza kuti zvinhu zvakafana izvi zvinoitika mukati mopichirarama anoda kutsigira baba magaya sevafundisi osangana yakafana pane yavo baba magaya ndoti zvinhu zvatika zvinoitika zvakawanda tiri kuona kuti maona ndikita pane yakafana yemurumoyo pane nayo kutengwa pane nayo game ipapo nyekuti nhasi uno kunorekwa tikita sekunyeye kunyika izvo tirikuzoona kana nekuno kwa South Africa pane inonzi competition muzvina marizvita vano kwauti naye katitika inenge ine competition mukati kwauti vanasikana ivavo vanenge vakarotengwa nemwenzi kuti kana naye akasagisa muchazozinzwa kuti chakaitika chichokwa chakaitika nasi kunzi kuzva uye pamberi vachagura vanenge vakuramba kwauti zvimwe zvinhu zvinonga chete tozogachizoona mukati mukuno vatiita asi nerimwe divi vafundisiwo handi kuti tivamirire dzinenge vafundisa tosangana navo tosangana vafundisa kwawanda vane vana vaitira asina kunaka akaipa zvikuru nekuti vanechidzimai vanouya kuvafundisa vachitaura maproblem avo ose anoitika mukati medzimba dzavo kudarika varume bodzi varume vataura vanenge vanofa vakadero saka vafundisa vachinge vanhu vauya nezvinhu zvinhu nezvichemo zvavo vanobva vatoa advantage saka tinokuudza kuti kana tiri vafundisi vative vanhu vanofamba nenzira yakanaka nzira isinganyadzisi nekuti munhu mudzimai unouya achiudza mufundisi matambudziko aosa nokuenda kuchipatara kuita vakadzi aita kuchokora dhokuta kana ane nhombo chichi anosvika achisangana nadhokutawo murume obva mucheka achimutarisa oere kufundisa vamwe madhokutawo anokwanisa kuti apindwa nomweya wakaipasa tinokuudza kuti vafundisi ngatibatei nenzira yakanaka nzira isingagoni kuzoti mhurisa kumberi tisagona kuva nebhedhi rekod senhau yamanga vachibvunza yapasa kufanana nomunhu South Africa yemusikana umweya zvakaitika inyaya yekuti vanhu vanotengwa ndodambudzo ratinaro nhasi vafundisi vamwafundisi vanotitumira vanhu kuti vatenge kuti vamwe vafundisi vasvibe saka ndino mashoko iwawo tinongotenda kuti mwari dai akatungamira kana chiri chokwadi chokwadi chibuda hatigoni kutsikira chidzire chakaipa asi kana dziri nhemawo vanenge vachireva nhemawo vanofa kuti vagone kusungwa nokuti hazvina kunaka kuti vanhu vasvibe zita remunhu kuti akarepwa avo vanhu vanosvika vashanu kuti akarepwa nhaye kafanana inhau isingakurudziriki nhau isingatendeseki asi vati zvinenge zvine vamwe vatungamiri mukati nhau dzakafanana idzo ndotenda zvikuru varudenga kutiri zvakanaka remhuri sezimbabwe muropafadzo matimana amen
Amen. Aiwa, maita basa chaizvo. Gibbs, I think you have a caller before we go.
No, Mike. Mike, unjani kunapo ke ecingwani?
Ndiyaphila ninjani, basakazi?
Ndiyaphila kakhulu. Isibongo bani ba?
Mkhumalo.
Ye, Mkhumalo, akutsho ukuthi ungathini ke ndaba le?
Indaba yamagaya le. Kufanele siyibuke ngamehlo amabili ayelilodwa sekungenzeka phela uphakathi uncube naye wake wathinteka futhi kwezepolitiki wayithola sesenkingeni sekungenzeka futhi ukuthi kukhona unyawo lwemfene khona bayenza abafundisi angisho ukuthi abafundisi bangcwele bonkulunkulu nala e-South Africa baningi abafundisi abayenzayo lendaba yokucindezela amantombazana abafazi bagcine besesaba badala umuntu powerful kakhulu manje awamreporta ungenzeka kukhesi ugcine sifa kubi besabe nokureporta into ezifana nalezo bayethuselwa ngoba bakhola ukuthi lo muntu unamandla ngumuntu kankulunkulu unamandla kankulunkulu ngoba uyademonstrata le power yakhe lapho ebandleni and they believe that so bagcina besesaba ukureporta futhi bakhona abadlala ama-trade kunama-trap abantu abafuna ukuphekela phansi igama lakhe yena ngumuntu wenyama naye kungenzeka ayithole sendiyekile wangena esilingweni engahlosile ngoba basuka bekuthetshile babe sebesiza la mantombazana kuyena naye engabhekeli agcine seyithola seyifakile
hawu boni ke Khumalo
kufanele siyayibukingeeelilodwa ngoba kungenzeka kunepolitiki kungenzeka ukuthi kuwakhomenta kabi kulezo zombusazwe naye thona sebemgadzirerisaizi lapo
hayi kunjalo ke Khumalo sibongile kakhulu ungathela kusasa ube nempilo mpela vikehle
Okay.
So that is Mr. Khumalo is saying that people must open their eyes on this issue because it could be the other way around. Maybe this guy is very innocent or very guilty.
Mm-hmm.
So he says that's the way to look at it.
I think that's the same thing that the Women's Coalition is calling for the committee to investigate. But we have a caller before I go to Maimsanu. Hello, caller. Hello, caller. Chiwadi, tukutora nani kwa muri kupi?
Mkoma bora mberi, timi ya roa.
Ya, taurai tins kwa mkoma bora mberi, timi ya roa.
Ya, mkoma ikepe inye, ya, ya. Soku wali chile ili chili kwa, soku wali chili kwa. Asisi wa iti kamani, buna nema arano nisa kubasa. Mekutu watika naona nga mangara, alaji. Kuhaisiwa maripa tuwebo, saka reka kumzi, kana reka mangala ya nukoti, haunda chono unumia, asuka pia maa na kukwe ya imba, angara ambi ya titi.
Saka muri kuona unge papindira nyaya dzemari apa.
Hakusi kuZimbabwe hati magaya chaizviri kuzambia kuri nyaya dzakafana idzozvo. Maprofita ese anopesa idzozvo.
Saka poitwa sei?
Shinongodiwa baba wemusata proceeding ngaite investigation waongorora vakasimba.
Aiwa vatori pano regai tibva taenda kwavari tinokutendai mukoma muve nezuva rakanaka. Aiwa vachafona muve nezuva rakanaka bhora mberi team yakabaya. Thank you so much. Amai Netimsanu, if you can come back on, I'd ask about the issue of safe houses. For someone who's listening right now and has a case and they would really like to report but are scared to come through, tell us a little bit about these safe houses.
Thank you very much. I'll start with our 24-hour toll-free line, which is 0808-0070-74. You can call anonymously on that number and someone will be able to assist you, but you can also call on that number and you'll be referred to the nearest safe houses near you. We have safe houses across the country, and if there are victims that are not feeling safe and would want to come out and report, we undertake to ensure their safety.
The line is going out.
I think your line is fading out. Maim Sanu, hello. She had mentioned that she was actually traveling, so maybe that's why. Hello, Maim Sanu. I think her line is fading out.
Just gone, right?
No, she's actually traveling, but let me read some comments here. Thank you, Maim Sanu. Arthur Jimson, arikuti pane muskana aive kuno kwandiri. Anoti iye. Akambo wonana na vamagaya nichaverenga kunyora kwaita nekuti hazviverengeke. Ari kushanda ku office kuno ye ku Cape Town yeyada. Fraser Chicks Nathan ari ku top fan wedu ari kuti makadii hamadzangu nemi vashamarari isu kuno tiri wadi. Avati, I agree with Dabengwa. The comment that was made by Dabengwa, one of our top fans, Fraser Chicks Nathan, ari kuti I agree with him. Chenamo chemutengwende. This name sounds familiar.
Yeah, we're the minister, but that, you know.
Yes, and he says Magaya Arambirwe Nyaya Zake Tinazo. Doctor Akrupita Chenamo Chimutenguende Aripanap. Top fan with Watson Mtawanza, I'm watching you from South Africa, Bruce Chipadza. Please, ndifone rewo kani. Ndoda kupinda pachirongwa, mkoma Bruce Chafona. Nicholas Chidava Gwara, anzi zvakango maso, but ukaona nyaya, zava kubuda se izi. Panika chokwa dikaripo. Wenga itembe nuka aripano, Noa Odondo, alikuti mahobi egudo, oda kutota manje. The net is closing in, says Noel Dondo. Fraser Nathan arikuti ayas ko ivo vaimbo vepi. Ha, ndo panonetsa even chiri chokwadi ndiani achabhadhara mapurisa for those investigations. Because our government doesn't have that kind of money. Kennedy Kwana arikuti nyaya yavamagaya inonetsa. Pane nyaya. Chinonetsa ndechekuti why ivo vamagaya vari kupomerwa nyaya ya madzimai amongst all prophets vari muZimbabwe.
And we've got some other people coming in on various Facebook pages. Remember, we've got VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So in the Ndebele Facebook page, Usamanyanga Mutare Mukwebo says, if you fight Magaya and win, I'll give you the whole world. No one fights the servants of God and win. Then he says, call me right now. We are going to try to call you, Samanyanga. And then I've got Kulisani Maposa, who says, Mr. Samanyanga, let investigations be done. What is hurting you? And then we've got Austin Ngube, who tike ngilalele bafoe to his Johannesburg, Rutaport. Who's a wayage, Utaiman Moyo, who tinkona lapage, Oxford, UK, ngilalele tuve. UPT says, what if a perpetrator phoned in disguise in order to find out the location of these safe houses? And Rupen Lovu says, I'm watching. I guess we've got a caller, right?
Yes, I understand we have a caller, but I didn't quite hear.
Yeah, caller, kunjani?
Siyaphila
mfowethu. Eh, ngubaba unkomo.
Ndlovu.
Yeah, Ndlovini, akutsho ukuthi wena ubona njani indaba le?
Ya, mina ngombono wami ngiyabona ukuthi abantu angeke bakhulume into engayishiya.
Mhm.
Ngizwa abantu bekhuluma into ngani ngamahungahunga.
Mhm.
Siyabe iliqiniso. Ngiyabona ukuthi into le uyenzile makulo umprofiti lo.
Mhm.
And ungasimangazi ngoba kulotshele khe ngiwadini ukuthi bakhona abaprofiti bamanga.
Mhm.
Eh so ngingakubheka kahle lalo umprofit walapha esikhathi umothoso and bebekhona abantu bebemela ukuthi yena akakwenzanga kodwa yena bekhona futhi abathi ababanjiweyo nguye lo mprofit.
Mhm.
So abantu bangamaneli bangayayali ukuthi mhlambe ngabe kukhona ongayisikho kodwa-ke mina umbono wami mbona ukuthi angabe kwenzi.
Okay, ubona zani yes, sizwa abanye abantu besithi omama laba sebaphuza ukuthi babike kunoko okwabehlelayo kambe ngathi ngakhona
angeke bakhuluma manga omama laba ngeke bakhuluma manga mabe ngayithe yasekahlindela khona ngathola ukuthi impela into yenzile ukuthi noma bathethe isikhathi eside ukuthi baze bakhulume akutsho lutho kodwa mabe sekwenzile iyaphuma iqiniso kuphela. Abantu bangamangali ukuthi ngoba kuthiwa umprofithi zinengi iy'thethe ezinengi ezingaso zikaziwa. Zinengi iy'thethe ezingaso zikaziwa.
Akuyabona
zamasanamusi lezi yabona zifuna imali yizivelezi ezigcina zingelana nabantwana babantu omama koko wathiwata. Ya
hayi siyakuzwa Ndlovu, ungadinela kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
So there is Mr. Ndlovu. It's like most of our callers, you know, he's saying there's no smoke without fire, you know. Mm-hmm. So, so then he says, you know, in most cases, women don't lie.
Mm. Well, there is somebody here who differs with the caller. Mm-hmm. Silvanos Muzorodzi, and I don't have time to talk about these allegations about Prophet Magaya. He's speaking on our Facebook Shona page. When I have more than 5,000 reasons to celebrate his life in our time. So he totally believes that the Prophet has done nothing wrong. He says he's there to celebrate him. And he has no reason to believe these allegations. But I understand we have a caller. Hello, caller. Mm-hmm. Hello.
Hello, Magaliko.
Tiriwadi. Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiva makwati kumhondorongezi.
Ya, mombodzosira volume yenyu pasi mbijana nekuti tirikunzwa iyo ndirikuzvinzwa ndiri ikoko saka imati takunzwa imanje. Hanze na Silvanos Muzorodzi, even Joseph was sent to jail for the rape that he didn't commit. And the evidence was there. Ernest Chikodza, Hanze, and kubowa kwazvo vanhu vanomutevera avakadyiswa. They don't even see zviri kuitika. Guys, let me warn you. Siyanai nekutsvakana nevanhu vemashura nguva iri ichipera. Tsvakai Mwari achawanikwa. Ndokutaurawo kuri kuita vari panapa. Hello, caller.
Hello.
Ehe, taurai tinzwe. Ndakunyatsokunzwa imanje.
All right. Ya, ini ndinotenderana zvangu na mai vane chirongwa ichi. Vafunga pfungwa dzokuti ivo vatsvagurudze. Paite tsvagurudze wekuti zvii chokwadi zviri kumbonyatsoitika. Kuti zvinhu izvozvi zvinodaro zvichiitika zvichokwadi. Zvinji ndinoona madzimai, even tikapinda mushoko ramwari imomo, madzimai vagara iri midziyo midiki, vanonyengetedzeka nezvinhu zviduku duku. So kana nokuti havasi maprofita akavese vatiri kuti maprofesi maprofesa. Profita munhu anotya Mwari wekuti nyangwe akaingwa nemunhu kadzi anotanga kurangarira kuti Mwari vanozoti kudii, kwete kuti vanhu vanoti kudii. Saka maprofita acho akawanda, kune vamwe vakaita zvechiprofita izvi nokuda kwezvekutsvaga mari, vamwe otherwise haisi mari, haasi Mwari anenge achitodi achimuonesa kana kuprofita kwacho. mukunongeri mishonga yaanenge achishandisa. So inini handi chiti dai vanhu vanotenda muna Kristu vaziya kuti Mwari hakusi kuenda kugungano kwakawandiwa kana kuti kuri kuitwa mashiripiti kana kuti kuri kuitwa zvimwe zvinhu. Vanhu ngavamatsvaka Mwari, uye Mwari anonamatwa newe iwe wacho, kwete kuenda kuna prophet. Prophet haasiri anokubatsira, anokubatsira ndi Mwari.
Mashoko makukutu.
Endelana kuti ipapa apa dai zvaitogoneka zvechokwadi ngapatsvagurudzwe, ngapatsvakwe ipapa apa. Ini kuona kwangu muono wangu zvambotaurika sei, zviri kumbobuda sei, chii chiri kumboitika, pane zviri kuitika zvechokwadi.
Munharaunda yenyu kwamuri ikoko zviri kutaurika here? Vanhu vari kumbogara pasi here vachitaura zviri kubuda izvi?
Zvemurume uyu?
Ehe.
No, but ndichiri kuyeuka last time pane imwe nyaya yakatombobuda, akatombeta saa akatombosungwa, I still remember, akazonobvisa mari dzechibatiso, handizoziva zvangu kuti yakazonotongwa ikazonyatsopera sei. Apa ndikuona zviri kuramba zvichidzokorora, ende ichokwadi izvozvi panogona kunge vanhu ivava zvechokwadi zvanga zvichiitika, but then paanobuda achinomhanyara paata ombva apuhwa mari kuti no, ndakupa zvangu mari yakadai, mari yakawanda. I know vanhukadzi, vanhukadzi shuwa shuwa, even tikapinda mushoko ramwari zvechokwadi, midziyo midiki vanokanganisika nokurumidza. Munhu wamwari anotya Mwari, anoziva kuti izvi hazviite. Sana Joseph akaingwa nemukadzi waPotifa akaramba akatiza. Ndozvinoda muprofita izvozvo.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Muchingotipa mashoko enyu ekupedzisira kana pane vamwe vakateererawo, nekuti ndaona Mati Matsigira madzimai asangana nhasi vachiti kuve kuine komiti. Ko muimbopaiwa mazwi mashoma shoma kana paine vamwe madzimai akawanikwa achisangana nedambudziko riri kutaurwa iri, kuti vangaita sei semaonero enyu?
Right. Inini ndaanichifunga kuti kumadzimai kana varipo zvechokwadi senyaya iyi, ngavasatye kuti vataure. Ndozvinogadzirisa zvinhu izvozvi. Izvi zvinovigiridza chakaipa, ende zvinozokanganisa vanhu vakawandisa. Vamwe zvechokwadi umwe anenge abva mbamaka achida kuti anobatsirwa, but unosangana nemiedzo wakadai, wotadza kuukunda. Saka ini huridziro yangu yanga iri kumadzimai kuti vedu wei, kana tichiti tiri kuenda kumakereke kunonamata ka, kana zvaita sezvizvi, ngavasatye kutaura. Even kana dai vakapuhwa dzimari, ngavarambe vataure chokwadi chiripo. Ende ndinoti zvangu kuZimbabwe yose zvayo, kune kana paine vakateerera pari zvino, Mwari haatsvagiwe kumuprofita. Mwari anonamatwa newe iwewe. Kuve chokwadi, kuvimba kwako pamberi paMwari, nekuve so honest pamberi paMwari, izvozvo ndo zvinokurira even miedzo ino yakwauri, ndozvinokuponesa izvozvo. Ndo panowanikwa umwari hwako ipapo. Aaaa, ndinogona hangu kubatsira vakune kana paine vakateerera pari zvino.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, manyatsotaura mazwi makukutu, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutendai tisi mazwi maita enyu, mangwana mutifonere zvakare.
Orait, aiwa, chirongwa ndechenyu, tinokufonerai zvakare. Asi ndikunzwa kuti nemumwe kola zvakare. Halo kola.
Halo.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mumutaura naArthur, ndiri Cape Town.
Taurai tinzwe, mukoma Arthur.
Inini maonero angu panyaya iyi, nhunzi hai mari pasina chironda.
Taurai tinzwe.
Ya, kunyange zvingazi hongo, tingati pamwe kune vanhu vari kubhadharwa. Ya, zvaikona kuti dai vanga vari vanhu vaviri vakauya vachitaura senzira idzodzo kuti inini ndakadai soo mangwana wopuma kuseni voti aiwa ndange ndapiwa mari, zvainzwisisika. Zvino nyaya iyi yatova nemakore anenge 4 if I'm not mistaken or 5 kuchikobuda vanhu vechikadzi vachiti inini ndakanzwai vamwe vacho vanonzi vakafa, kwanzi kobuda mumwe wanzi ndakanzwai panotori nemavhidhiyo, pane maaudhiyo. This is too suspicious. It's too much, to be honest with you. It's too much. Because I was just looking at the kind of angle my phone is in the world or get my profit to Zimbabwe. Say, even very vague. So it means it's going to be my profit is a good Zimbabwe. I got my turn now. I got to teach the kids. Gaya party. So that's how I feel. Ah, you know, I'm going to go.
Aiwa tinotenda chaizvo. Pana Silvenos Muzorodzi ari kutaura iye kuti ari kutsigira Prophet Walter Magaya daita kwansonge tambata ari pa South Africa po. Silvanus Muzorodzi timbonzwawo kuti iye sei ari kuona kunge Prophet ari kuti havana nyaya kana akazvitarisa ari kuti iye ari kuvaenzanisa nevamwe vemubhaibhiri vakambowanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai.
I guess we've got another caller. Arthur?
Hello?
Hello?
Hey, Makadi, tukutaura nani?
Na, Miss Mbire.
Oh, yes, yes, yes. Sorry, sorry. Hey, ai, watafara kukuona ipachirunga, ni kutatukweza kukubatai. Mutipao kuti nastaona mchita chirungwa, mchiti paitwe komiti, kuti iyo chechi ya vama gaya na iyo magaya, wa uongori rozizuru kuitika. Sei mafunga kudai.
Chiri kunyanya kurwadza inyaya yakanangana na Magaya iri kupomedzerwa kwavari.
Mhm.
Asi chinonyanya kutibata ndechekuti nyaya yaMagaya iri kuramba ichienda pamunhu umwe chete ichingoramba ichidzokororwa. Asi kana yodzoka yozondonzi haipo nyaya iri kuuya nomutoo umwe chete. Ende nyaya sexual abuse inyaya pamutemo isingabvumirwi yekuti haisi nyaya yekuti kana mukangonzwa munongoisiya yakadaro. Inyaya inenge ichida kuti iongororwe kuti chii chinenge chichiitika. Hongu pane nzira dzimwe dziri kuratidza kuti dzinoda kundovachenesa, but nzira dzacho dziri kuramba dzichingofanana, zvobva zvatipa pfungwa yekuti chii chiri kunyatsoitika. Ngatimboongororai kuti tione kuti pane zviripo here zveshuwa, kana kuti vari kupomedzerwa here, kana kuti kwete.
So what's the way forward after this press conference? What exactly, what steps are you going to take or have already taken?
What we are planning to do is we need to have the stakeholders that we have approached, because we have already written to the police. Mm-hmm. We have also written to the Gender Commission. Mm-hmm. We have also written to the Zimbabwe Human Rights Commission, but if you also noticed, our press statement also spoke to our call for the Anti-Corruption Commission to look into the case. Mm-hmm. So we are going to follow up with the different stakeholders to say what is their position in terms of our request for them to start an investigation on the Prophet.
Mm-hmm. And what kind of time frame are you looking at?
We want that done like yesterday. To us, it's just long overdue. A lot of other things have been happening, and we've been trying to find out. And, you know, just like everybody else is saying, to say, because people withdraw, there's no case, and all. It becomes then very difficult for the women that then report the cases, and tomorrow they then withdraw the cases. But what we are saying is, as soon as possible, we expect this to be done, because it has taken long, and mm-hmm. we can't wait to have more and more accusations. If really the abuses are happening, this is not right, because mm-hmm. it will still be going on.
Mm. Thank you very, very much. I'm not going to take up most of your time. As you said, your time is a bit limited today, but if someone has a case to report, where do they go?
They can go to the nearest police, but what we also committed as the women, as the women's coalition, is that because we have had cases where at times women are not even comfortable with the police themselves, we have committed to say they can come to us, and we help them the process, and they report, and we take them through the process as they report the cases to the police.
Thank you very much. You have a blessed day, Gibbs.
Yes, we've got a caller on the line. Baba Mjonga, kunjani?
Hello, Baba.
Yeah, pose amafishane kwalapha ngoba isikhathi sesihambile, Baba.
Yeah, into engiyibona lapha mina ukuthi yazi ukuthi akunuki kungahoswanga mfowethu. La kukhona, I think investigation must take place, then kuzophawula-ke after that.
Yeah, ubona zani baphuma lani kodwa khona?
Hayi, khona kungaphupha. Kungaphupha ngoba ungathi vele ama-Prophet ba these days into zabo lezi. Mhlawumbe yikho abakhula ngakho lokho ukuthi bakwazi ukubamba abafazi babantu something.
Hayi, yes.
Both of the Prophets into abayenzayo.
Hayi, siyabonga kakhulu ke Baba Mhlongo, ngathi nokusasa.
All right.
Sorry, we're out of time. I think we have to leave it there, Marvelous. We thank our guests this evening, Ms. Ronica Mumbiri and Ms. Nati Musanu of the Zimbabwe, of the Women's Coalition Zimbabwe. We also wish to take this time to thank our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Standing off is Gibbs Dube in Washington, D.C.
I would like to also thank Mrs. Neti Musanu of Musasa Project and Ronica Mumbiri of the Zimbabwe Women's Bureau, all under the Women's Coalition of Zimbabwe, and also all our valued people who were actually live streaming with us. Grace Nyika, arikuti kunyepa uko machaya basa. Vakadzimi, he's on the VOA Shona Facebook page. But let's meet again next week. I'm Marvelous Mplanganya. Who is the